vachitsanangura mashandiro ari kuita musika weforeign currency auction system kukomiti yeparamende inoona nezvebudget, vamangudya vati nyaya yekuti hurumende inononga kubhadhara makambani anoitengesera zvinhu anoisa mutero wakakura kana kuti forward pricing pachirungu, uye paanozobhadharwa anobva aenda pamusika womukoto kunotenga mari yekunze achiti anenge achida kuchengetedza upfumi hwavo sezvo dhora rekuamerica rakadzikama mutengo pane remunyika. Vati nekuda kwaizvozvo hurumende inofanira kutarisa matengero nenzira dzainoshandisa kubhadhara makambani aya.
So we have noticed that whenever government is puts money in the economy, moves rates moves in that day or that week. When government withdraws from the economy, rates stabilize in that day. So
takaona kuti pese panobhadhara hurumende mutengo wemari unokwira pamusika mutema. Painenge isina kubhadhara, mitengo inodzika.
Vaenderera mberi vachitiwo kana veruzhinji vanoda kuchengeta mari yavo ari madhora ekuamerica, nekudaro ndivo vamwewo vari kuenda kunotenga mari iyi pamukoto. Dr Mangudya vati hazvigoni kuti makambani anenge akamirira kupiwa mari dzekuamerica dzaanenge atenga paauction system aende pamusika mutema, nekuti anobva atorerwa madhora avo emunyika anenge ari mumabhanga.
Those ones we have for the backlog in the auction system, they would have paid for their foreign currency advance, which means that they don't have capacity, or they don't have that too much capacity for them again to go to the power market. Because an auction is used as a withdrawal, it's also as a withdrawal of money from the system.
Avo vane backlog auction system vanenge vasina simba rekutenga mari pamusika mutema, nekuti vanenge vatoshandisa mari yepa auction.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira vemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaMike Kamungeremu vaudza komiti iyi kuti zviri kuitwa neRBZ zvekutadza kupa makambani mari paauction nenguva zvauraya mabhizimisi akawanda, uye ndizvo zvinoita kuti mamwe makambani apedzisere aenda kunotenga mari pamusika womukoto, izvo zvinozokwidza mitengo yezvinhu. Semuenzaniso vati pane mamwe makambani akamirira kupiwa mari yaakatenga paauction muna kukadzi gore rino. VaKamungeremu vatiwo vanoona sekuti mutengo wemari paauction uri pasi pemutengo chaiwo wemari yekunze.
But in our case, we are doing an auction without the currency. That's the first thing. So the system on its own is not bad. It can be purified like you highlighted.
Tiri kutengesa mari yekunze isipo. Auction system haina kushata, asi kuti inoda kugadzirwa.
Ndofungidzirwa kuti RBZ ine chikwereti chemamiriyoni mazana matatu emadhora ekuamerica kune makambani akatenga mari pamusika wayo, asi vamangudya vati chikwereti chavanacho ndechemamiriyoni makumi manomwe nemashanu, uye vavimbisa kuti vachange vabhadhara mari iyi kupera kwemwedzi uno. Vabvumawo kuti pakakanganiswa vakati mune ramangwana vachaona kuti izvi hazviitike zvekare. Svondo rapfuura paRBZ auction dhora rekuamerica raitengwa nemaRTGS mazana matatu nemakumi masere, uye pamusika mutema raitengwa nemari inodarika maRTGS mazana mashanu. Nhengo dzekomiti dzakaita sava Energy Mutodi vezanu PF, vaRust Makam navaWilliams Madzimure veCitizens Coalition for Change varatidza kusafarawo nenyaya yekuti mari yemuno iri kuramba ichishayiswa simba, uyewo nekuti hurumende iri kubhadharisa mimwe mitero nemari yekunze. Vatiwo izvi zvinoratidza kuti hurumende pachayo haina chivimbo nemari yayo, vachiti mari yemuno yave pedyo kurambwa nevanhu sezvakaitika muna 2009. Asi vamangudya vati ishuviro yeRBZ kuti mitero yese ibhadharwe nemari yemuno. Vamangudya navaKamungeremu vanobvumirana kuti Zimbabwe haina mari inokwana kuti ishandise madhora ekuamerica. Vatiwo vari kuedza zvese zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu, asi vakati chinonyanyonetsa inyaya yekuti veruzhinji havachina chivimbo nemari yemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.